Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gumi guru 18, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti ramirira kudzoka kwegurukota rezvemari kuti vazeye zvokuti vangawedzerwe here mari yemihoro. Bato reZANU-PF rinokurudzirwa kuita hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC kuti matambudziko akatarisana nenyika agadziriswe. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti ramirira kudzoka kwegurukota rezvemari munyika muzvinafundo Mthuli Ncube kubva kumusangano weIMF World Bank muno muWashington kuti vazeye zvekuti vangawedzera here mari yemihoro sechikumbiro chavakaita svondo rapera pavakasangana nevamiriri vehurumende. Asi pari zvino vashandi ava vanoti vakawanda vavo havasi kuenda kumabasa nekushaya zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga.
Takataurira nevambumbiriri vahurumende pakati ivo vanoda kuti vambonotaura nevakuru revamakurukuta makuru ehurumende vanoita zvemari izvozvo kana kuti zvakarerekera kune zvemari. Saka pari zvino hapana chavati vatiudza vatichasangana rii. Asi patakataurirana ipapo vanga vabvuma.
Imi manga muchiti muri kuda kuwedzerwa mari, makangomira here pakuti mushandisirwe bank rate apa?
Hapana zvimwe zvinogona kutomudza zvinomusoro zvinogona kuitwa kudarika izvozvo, nokuti tikada kuti tibve ipapo toinda pati, nokuti munhu wose ari kungoshandisa idapei. Vose vanhu muikonomi yedu inoyi vakungoshandisa chero chingwa izvozvo chakatokwira chakazemberana $15.
Ko ivo vashandi vari kuenda here kumabasa? Zviri kufamba sei?
Sokutaura kwatakaita, incapacitation yatinenge tichitaura iyi haisi yokuti kuramwa mabasa. Hatina kuti isu seApex Council tati vanhu varamwa mabasa, nokuti kuti tito vanhu varamwa mabasa zvinobva kune vanhu vacho. Vanhu zvavakatituma isu kuti tinoudza hurumende sezvokuti hatigoni kuramba tinoenda kubasa semazuva ose. Mamwe mazuva tinokundikana nokuti mari yacho haichanyatsokukwana. Saka zvazvinoreva ndezvokuti muri pabasa munogona kutoudzana kuti isu basa ritiri kuita rimwe chetezi, indombouyawo mazuva maviri, iwombouyawo mamwe mazuva maviri, kana zuva retatu tozouya turi. Saka ndo incapacitation, haibviri kuti haisi nyore kuti tigoti vanhu vari kuinda here kana kuti havasi.
Sika hurumende iri kuti iyo zvinhu zvinenge zvakati womei pari zvino, munofanira kuti munge muchisunga mabhande mombova panguva yekugadzirisa zvinhu.
Unoona chero rwuyo rwaramba rwuchingoibwa saizvo rwuna kuperika, vanhu havazowisisi kuti rwuyo rudzi. Nyaya iripo ndeyekuti hongu vanhu vanogona kusunga, bati zviri kuitika ndezvokuti vashandi ndovoga vari kuzvisunga idzi pasi. Vamwe vose vasiri vashandi vemabhizinesi vechii vari kutongoti kana zvaangoipa votoenda kuenda pei, mukoro wavashandi wakangomira pasi pamwe chete. Saka ndo zviri kunesa. Sezvaiti kana tati isu austerity to safa tose kana prosperity yazo uya to zorimati kwa tose to zaita kuti to zvinhu zvinozvedzwa tinotarisira wenu savachana zvinotistonga tiungosama
saka vangu vachienda kunoudzwa zvamakataurirana navo apa ndiani ndivamutuli ncuve nekuti pari zvino vari kunoka kumisangano yeIMF neWorld Bank muWashington DC
hongu ndo vanenge vachifarwa kuudzwa patakapedzera kutaurira namutomu vainzi vanga vachipo asi handizi kuti vakakwanisa kuonekwa here kana kuti nokuti kunoonekwa ivo negurukuta rinoona nezvevashandi ndo makurukuta maviri makuru anofarwa kuti anga achinanganidza nyaya dzekuti vashandi vanga raramana
Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Kurwiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira marori muSouth Africa kuri kuenderera mberi mushure mokunge mumwe mutyairi wechipiri wemarori arohwa zvakaipisisa nezuro manheru nevanhu vanozviti inhengo dzesangano reAll Truck Drivers Foundation. More Blessing Mujoma anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Truckers Association kana kuti ZTA vaWellington Manyonda vati mutyairi wekutanga akarohwa zvakaipisisa nemusi wechipiri ndivatendai chamunorwa asi vari kuramba kumhangara nyaya yavo kumapurisa nekuti vari kutyira upenyu hwavo.
Gamshira patakaita mutongo wakabuda ku High Court takaugamushira mutiri cautious nekuti taiziva kuti sangano re All Truck Drivers Association harisi kuzogona kutora mutongo uyu achiugamuchira nekuti ivo vari kuzvitora vachiti vari dzivenyika macitizens. Nekudaro tasangana nedambudziko rekuti vanhu vaya vari kuita retaliation and vakutorova nekutouraya zuro manheru takaita umwe mutyairi wedu asiri kuda kuti ataurwe nezita akasangana nedambudziko rakafanana nero.
VaManyonda vaudza Studio 7 kuti mumwe mutyairi wechipiri akashungurudzwa zvikuru nezuro manheru nenhengo dzeATDF iro rinomiririra vatyairi vemusouth Africa vari zvizvarwa zvenyika iyi.
Kuzvinezvi takukumbira engagement with the government because tiri kusangana neissue yekuti nemapurisa acho dzimweni dzenguva havasi kukwanisa kunge vachitibatsira because mumwe wedu akarohwa mapurisa vakanganomusiya pavakamusiya saka tashungurudzika zvizvarwa zveZimbabwe zvinosenza zviri pamatruck driver.
Vati hurumende yeZimbabwe neyemusouth Africa dzinofanirwa kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa.
Enda kunoona Tendai mukomana akasangana nedambudziko rekurohwa asi Tendai ari kusakwanisa kuti anga achitaura nani nekuti akutotyira upenyu hwake. Akatorwa, akarohwa, akatyoka rohoko, musoro ukasononwa.
Kushungurudzwa kwevatyairi ava kunotevera mashoko ekutyisidzirwa akaiswa padande mutande renhengo dzeZTA nemumwe munhu anozviti inhengo yeATDF achiyambira vatyairi vemarori venyika dzekunze. Mumazwi aya padande mutande nhengo yeATDF inoti chibvumirano chekuunza runyararo pakati pemasangano maviri aya pamwe nemutongo wedare guru hazvina zvazvinoreva kana zvizvarwa zveSouth Africa zvisina mabasa.
Ramakoti kuna ramakoti aseSouth Africa sangene tisikana msebenzi nayo leyo uRenal sifuna wakhiphile lama foreign aseza mabasa South Africa we can't be we country yetu tina ma citizen sohlala phansi singasebenzi seza lama foreigner la lawa mina singene leyo ufana ukwazi leyo khoti yakho nalawo bana noma ama client akho lama foreigner eze kwena siwadinge phumile kwa Renal namsebenzi ne court namsebenzi na next we'll never never like South Africa sohlala phansi singasebenzi tina sebenza lama foreigner uRenal sifuna wakhiphile kumnyama kubomvu dark blue ufuna phumile asam sevens orokwazi lokho ze clear.
Mapurisa hapana zvati ataura pamusoro pezvinyaya iyi. Studio 7 yatambira mashoko anoti kune vashairi vakashungurudzwa nezuro vakatorerwa makii emarori avo munzvimbo dzeSteelport, Emelo neWitbank mudunhu remupumalanga. Mumwe mutyairi wechidzimai asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake anoti zvino hazvina kugadzikana muSouth Africa. Mushairi uyu anoti akwanise kusiya basa sezo aine mhuri dzinoda kuchengetwa kumusha.
Ndatonzi endai monoloda tamboti makuseni zvinotobuda here? Marori mazhinji haasi kubuda.
Mushairi uyu atiwo vashairi vechirume pakambani apa ndivo vari kukonzeresa mirijonga iyi. Studio 7 aina kukwanisa kubata sangano re ATDF kuti tinzwe kuti sei nengo dzaro dziri kurwisa zvizarwa zvisiri zvemuSouth Africa. Mirijonga iyi iri kuitika panguva yomutungamiriri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vari mubishu rekuita hurukuro nevatungamiriri venyika dzekunze dzine zvizarwa zviri mugara muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vanokokera sangano rakazvimirira reCitizens Manifesto vaBRICS Bomba vanoti bato riri kutonga reZANU-PF rinofanira kuita hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC kuti matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi uye matongero enyika agadziriswe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Kubva muna January taura tichidzokorodza kazhinji nyaya kuti situation iri munyika yaomesesa and pari kuda kuti pange pachiitwa hurukuro dzinounza vanhu vose vane chekuita nekutsvagwa kwemhinduro nesolution yekuti tinge tichigona kunge tichienderera mberi senyika. Saka isusu takatara kuti pari kudiwa inclusive national dialogue and izvi zvinoreva kuti vanhu vanoparticipata mudialogue iri vanenge vachienda mberi zvichipfuura mapolitical parties. Tinoona mapolitical parties vari vanhu vakakoshesesa zvikuru ingava iri opposition, ingava iri ruling party, zvakakosha kuti vanenge vari padialogue iri. But isu tiri kutiwo nezvatinoziva zvakamboitika kumashure uku kwekuti vanhu vakazongotaura ari mapolitical parties ega pane risk yekuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichidiwa kuti zvinge zvichigadziriswa nyanyenyanye zvine chekuita nemararamiro emacitizens, kodzero dzemacitizens, zvisinei nechekuita nekugowaniswa kwesimba zvinozenge zvaku siwa sezvatakaona paglobal political agreement ya 2008-2009.
Saka poitwa sei apa?
Saka isusu chakanyanya chatinotaura ndechekuti ngapavei neinclusivity padialogue iri. Then takataurawo zvakare kuti pari kudiwa kunge paine uyo anezenge achigarisa vanhu matare acho ari kunzi convener anenge achibedza vanhu kuti vange vachikwanisa kunge vachigara pasi. Tokudiwa kuti avewo munhu anobvumiranwa nevanhu vese, anobvumiranwa necivil society, anobvumiranwa neopposition, anobvumiranwa neruling party nevamwewo vachazenge vachionekwa kunzi vanofanira kunge vakagara padialogue iri. Tine zvimwe zvizhinji zvatakataura mune yatakabudisa isusu inonzi framework towards an inclusive national dialogue. Ine zvinhu zvisere zvairi kutsanangura kuti tinenge tichida tataura nyaya yakonvina, tataura panodiwa futi anonzi matechnical facilitators vane unyanzvi zvekufambisa kwedialogue kuti ndozva kuti pane zvinhu tange zvichinepa zvisingaadreswe naconvena, but ivo ndo vanoziva, vane unyanzvi hwacho hwekubatsira kuti conversation dzinomubva dzichibva apa dzichienda. Chechitatu chatakataura inyaya yeagenda. Agenda inenge iri padialogue ngaisangova agenda yekugwaniswa kwemasimba, ngaive agenda yekuti vanhu vanotaura ivo kuti izvi ndo zvinhu zviri kuita kunge zviri kuita kuti tinge tichitadza kuendera mberi senyika. Ndo patakabatikana apa ndo inova yoitwa agenda iyoyo. Takataura nyaya dzekuti pachange pachidiwa independent monitoring yedialogue iroro, pachange pachidiwa international guarantee kuti tisangoita zvedu tega tiri muno mukati SADC neAU kunyanya, ngavave varipo vachiita guarantee yekuti zvinenge zvabvumirano zvinozonga zvichisimbiswa kuti zvinge zvichiitika.
Asi imiwo sesangano makambotaurawo here nevematongerwo enyika ava kunyanya yo veMDC neZANU-PF nezvekuti munyika munoda nhaurirano dzakadai.
Tiri kubva kwatiri kuti ku National Citizens Convention kwakabudawo communique yakatenderedzwawo zvakanyanya mumapepanhau akasiyana siyana uyezve nemumawairesi. Chibvumirano chakabva ikoko ndechekuti titeere marequest emaformal meetings neopposition. Utungamiri weopposition formal meeting neutungamiri wehurumende and sekutaura kwandiri kuita kunoku ndinoziva kuti matsamba dzacho sekuti misangano inge ichigarwa dzatofamba nhasi.
Vanokokera sangano rakazvimirira reCitizens Manifesto aBricks Bomba vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi chikoro cheZamchia Primary chiri mudunhu remusikavanhu kuChipinge chiri kupemberera kusvitsa makore zana chavhurwa. Chikoro ichi chakavhurwa mugore ra1919 uye mukati memakore ose aya chakabudisa vana vaita zvakasiyana siyana zvinosimudzira nyika vanosanganisira vaDavid Zamchia avo vaive gweta rine mukurumbira uye vakamboshandawo muhurumende. Imwe nhengo yekomiti iri kutungamira mabiko aya vaAustin Masia vanoti vari kutora mukana uyu kuumba sangano revakadzidza pachikoro ichi pamwe nevakambodzidzisa paZamchia Primary School. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nefunction yedu yetiri kuita ichave ichibata programu yekupemberera chikoro chedu kusvika kwechinoita 100 years kubva chakatanga mugore ra1919. Saka tiri kukoka mhuri yeZimbabwe yakasununguka kuti ikwanise kuuya kupemberera nesu, ikwanise kuuya tikwanise kuonesana zvinenge zviripo matambudziko ari pachikoro chedu uye budiriro iri pachikoro chedu, tichitarisirazve kuti tikwanise kuumba urongwa hweZamchia Old Student and Teachers Association yedu inokwanisa kuzoti tikwanise kupemha kuti itibatsire pahurongwa hunenge huripo hwetinenge tichitarisira tichikwanise kutisimudzire chikoro chedu.
Mungatiudza kuti kubva pachavakwa muna 1919 kusvika pari nhasi ndezvipi zvikuru zvaburitswa nechikoro ichi?
Tingati zvikuru zvaburitswa nechikoro chedu, pane vanawo vakadzidza pano tingati izvi zvizviva vanhu vakuru kana vamwewo vakatisiya panguva dzacho, tikasanganisira vakuru vanozikanwa muZimbabwe ino yese vakaita sana David Zamchia kana Jonathan Zamchia, vanhu vakadzidzawo pachikoro chedu kubva kare pachakavambwa, uyezve vana vakakwanisa kutambira kubva pamitambo vakakwanisa kusvikawo paprovincial level, vamwewo vamwe vakaenda kunze kwenyika vachitambisa maita mainternational district akasiyana siyana pamakore zana iwayo kusvika panhasi.
Mitambo yamuri kuronga yakamira sei iri kutarisirwa kuitwa nhasi iyoyi?
Mitambo yatakaronga takatarisira mitambo inobva muvana vechikoro vanogona kuva vachiita zvavanodzidza pachikoro ipapo, uyewo tinotarisira mitambo yechinyakare yakafanana nemichongoyo ndo imwe nemitambo yetinocherechedza kuti ive iripo neyekuimba kubva muchikoro zvakatikomberedza.
Muri kuitanga nguva yemitambo iyi uye ichipera nguvai?
Tingati urongwa hwedu tiri kuhutanga kubva neawara 9 mangwanani, function yedu yese tichizovhara tinofunga kuti zvekuma4 o'clock manheru.
Mune vanyarikani here vamakakoka vachange vari pamabiko aya?
Tingati vanyarikani vakakokwa vakawanda, tingati kubva kune machief edu vakuru vakuru vekuti vanotitungamirira munzvimbo, toita veeducation vanova varidzi vezvikoro, tine vanomirire nharaunda dzedu vakadai ndiana MP vanotimirira kumapalamendi neamwewo mamwe maorganization akasiyana siyanawo aitibatsira pakuvapa kwezvikoro zvedu vakadai ngemadonor agencies.
Pari zvino chikoro cheZamchia chakamira sei, iprimary here kana kuti iprimary yakabatana nesekondari?
Tingati chikoro cheZamchia ichi chetiri kupemberera iprimary school, sekondari zvayo yakamira yega bati yakangotangawo padhuze panapa haisati yasvika makore akati kuti, asi pane chirongwa chitinacho ichi tiri kupemberera primary school.
Nhengo yekomiti iri kuronga mabiko ekupemberera kusvitsa makore zana kwechikoro cheZamchia Primary vaAustin Masia vari parunhare kwamusikavanhu kuChipinge neStudio 7. Tombo tarisa zviruma pepa nao anasi. Financial Gazette rinoti mamiriro enyaya dzezvehupfumi munyika asvika pekuti zvichazogosha kumutidzira zvehupfumi. Mufinancial Gazette mekare Zimbabwe National Chamber of Commerce inonzi iri kukumbira hurumende kuti mutero we 2% tax ubviswe. Muherald mune nyaya inoti amai Priska Mufumira vakamiswa mberi kwedare nezuro vachipomerwa mhosva itsva dzekushandisa chinzvimbo chavo zvisakafanira uye nekuchenesa mari kana kuti money laundering. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Ndinokumbirawo murangagwa vabvepa pachidoro kutotambura sevana veZimbabwe kuenda kuSouth Africa kuti kutorinhamo chero. Asi unoona murangagwa uchiita zvemahara kuti murangagwa ndinokumbirawo nesoko kuti kumutaurira mubve pachigaro tapindawo anachamisa vana vadoko toonawo zvinombofamba sei. Muda kubva moita kutakwa wewe. Zvakaizwa baba angu Gabe.
Akadiko vashamari veStudio 7 nevatereri ve 7 etenyoro. Zita takwa moenda mberi ndiri pano paJoni. Ijura ripi vanokuyaura nenzara munyika ine hujine mugaga. Ijura ripi vanokuyaura nenzara munyika ine hujine mugaga. Pakanganisika pabiko paundomoka pabiko du zvaiwo pakazirizwe. Paundomoka pabiko pakanganisika pabiko du zvaiwo pakazirizwe. Yero shura vanokuyaura nenzara munyika ine hujine mugaga. Ero jura vanokuyaura nenzara munyika ine hujine mugaga. Pakanganisika pabiko paundomoka pabiko du zvaiwo pakazirizwe. Aiwa tiri vaimbi zvedu kushaya mukana asi nyika yeZimbabwe varume kuchemera kuti gadzirizwe. Ndatenda zvangu.
Makadiko vana mukoma Hwande vana mukoma Jonga mose mose paStudio 7 ipapapo. Aiwa ndinotenda zita rangu ndinozikana nekuti Chifamba Usiku. Ndinoda kumbopawo mashoko angu kuti varume veZANU PF ava zvokwadi zvokwadi vakutadza zvachose. Kutadza kwavaita ako ndokuti vakutanga kutonyepera vanhu manje kuti masanctions tinomaziva akanga angoriko kare nakare asi vanhu vaitoita take over vanhu vachitoindirira mberi. Smith chai chai pachake akambotonga masanctions. South Africa pachayo yakanga ine masanctions. Nelson Mandela achitonga South Africa akaitora iri masanctions. Robert Gabriel Mugabe achitora Zimbabwe akaitora iri masanctions. Asi upenyu hwanga huchienderera mberi. Nyaya dzemasanctions hadzisi dzozingati vari kudii. It's only a problem of illegitimacy. Hapana dambudziko riripo ipapa. Dambudziko ndiri rekuti ED haasi kufarirwa nevanhu. Iye haana kuzviziva kuti akufarirwa vanhu. Zvakare vanhu havana kumuvhotera. Naizvozvo atori neutsinye haatodi vanhu nokuti vanhu ivo havana kumuvhotera. Iye unozviziva in between pahumweyo pake kuti haana kuvhoterwa nevanhu. Ndatenda hangu.
Luya mamukasei mhuri yeZimbabwe ndinotaura namufundisi Shad Moyo. Hamavadikani pasvika nyika yedu panorwadza, pasvika nyika yedu panotambudza. Nokuti zvino zvinorima zvino zvinorwadza kuonekwa mukati menyika musina chikafu, musina mushonga, musina vanorapa, musina kana chinhu, kana mabasa haana mari. Zvashungurudza vanhu vakawanda, zvatishungurudza nguva dzose kunyange tikwatiri. Nokuti nasuno ndira kududzira kuti pane zvinhu zvinoshamisa zvatisingafungi kuti zvinoitika. Kuona vana veZimbabwe vakawanda vachitora chingwa vachichiomesa kuita mufushwa. Vachiunganidza kana chingi chawanda vachitumira hama dzavo kumba kuti vagone kundobatsirika nekuwana tii nokutenga nyama yehuku vachiomesa nezvimwe zvakasiyana siyana kuti munhu dzibatsirike wane kurarama. Zvimwe zvakafana nezvasingafungi zvinoitika. Tiri kuona vana veZimbabwe vari kuSouth Africa vachita zvakafana izvozvo. Saka zvimwe zvinhu zvinotirwadza zvinotambudza kuona patasvika senyika yeZimbabwe kuti chingwa chinoomeswa, nyama yehuku inoomeswa nezvimwe zvakasiyana zvinoomeswa zvisingagondi zvoomeswe zvichitumirwa vanhu kuti vave nekurarama. Chinongoteshi patasvika parwadza. Tinodai Mwari vakatungamira nokutenda zvichava nokunaka nemumakore.
Mangwana ni mangwana ni mkoma wande na mkoma jonga kandimire pa Studio 7 ya papo. Ndiri kutaura zakare ndiri muno Mbeira, Mozambiki. Nyaya iri kutaurwa na vamugwadi. Uyu mugwadi anenge akatemerwa onyora nezano PF. Kuzi zvari kutaura zvazvinzwisisiki. Munhu anonyatso kuziva kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakamira sei. Hataure matauro ekuti ari kuita mugwadi. Anorwara muchinda uyu. Zvinhu ngazvigadziriswe muZimbabwe. Ngavagadzirise zvinhu zvose zvinofanira kugadziriswa muZimbabwe. Ndokuti masanctions abviswe. Kwete zvavo zvekuda kunenera MDCs. Inhema dzoga dzoga hatizidi izvozvi. Ndatenda zvangu.
Ndinokwazisai vashamariri veStudio 7 nemukoma tanonoka vanokuma blessing. Mangwanana kana kudai ndoda kuti mashoko angu asvitswawo kune ruzhinji rweZimbabwe. Ndakambotaura kawanda but haasi kusvika. Nonzivati rino ndiri kuno South Africa. Ndirikuti izvoni kudai vanhu veZimbabwe vari vanhu vanofunga vamira kushandiswa nezano PF kupinda mumashure achimacha against sanctions. Masanctions haasi vari kuba mari vachihaya majeti anodhura. Masanctions asi vari kukonzesa kuti vanhu veZimbabwe vatambure. Asi iyo zano PF ndiri kukonzesa. Saka kudai zvaibvira vanhu vane pfungwa dzinoshanda vaimira kushandiswa nevanhu vakavarambidza kumacha vachiti tigadzirise nyika. Ndiwo vanhu vakavashandisa kubvisa mugabe. Ndiwo vanhu vakavashandisa kubvisa mugabe. Vapedza kubvisa mugabe ndiwo vanhu vakazovapandukira futi vakaurayisa nenzara. Izvozvo vofa nenzara. Vanhu ivavo vari kuda kubatsira kumacha ngavarangarire kuti pavakavabatsira kumacha vachibvisa mugabe vakazoda futi kumacha vaona kuti taisa munhu asiriye vakaopera kuurayiwa. Saka kudai vanhu veZimbabwe vari vamwe vaisiya zvekumacha izvozvo. Ndatenda hama.
Mamuka sepa Studio 7 yinjo yetu alismati. Andirambe hangu shone edu inoti mhosva hairovi kusvika yatongwa. Asi apa ndinonasa kuti muri kuzvitambisira nguva yenyu apa nezvekuti vati kuzanikupe vachamisa apa kungotambisa nguva yenyu. Moona zvamunoda kutsvira kuita izvi zvakafanana nekukupa nyanza nemabhavhu zvakarehwa namachesu. Hapana zvamungaita vachamisa. Izvo kuti kwaida rizoti kudii kana kudii hazvimbotoshande. Zvimwe zvinongova pachena kuti mutungamiri weMDC ndivachamisa zvapera ipapo. Vatokuzani kupi vane ravo bado vakatopindwa mumavhoti vakadyiwa. Saka chiri kunetsa chii?
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kana tatanga kutamba uruvaro kumbuka atigae kuti panani tamba tikuratidza zvatina tatanga tiri kwedu wangu mutupo wasvika tunuruka nitambe kwedu zvino tamba tichidai kutamba kunge tobenda chasi etuke chemuketi kana tigona kutamba wangu mutupo wasvika
chantao mutupo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti ramirira kudzoka kwegurukota rezvemari kuti vadze nezvekuita maererano nenyaya yemihoro. Bato reZANU PF rinokurudzirwa kuita hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC kuti matambudziko akatarisana nenyika agadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nchiti mosara zvakanaka.